Crossings or Instagram at Border Crossings VOA.
Mangwanana akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanana anhasi uri musi wechina chivabvu 20, 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Gurukota rezveutano uye vari mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaKonstantino Chiwenga vanozivisa nyika kuti utachiwana hwekuIndia hweB1617 hwave munyika. Bazi rezveutano rakazivisawo nezuro kuti vanhu gumi nevanomwe vakawanikwa vaine chirwere cheCOVID-19 uyewo hapana munhu akafa nechirwere ichi. Vatongi vedare reConstitutional Court vashanu vakadongwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezuro votarisirwa nhasi kutoreswa mhiko nevakafanobata chigaro chemutongi mukuru wematare Justice Elizabeth Gwaunza. Dare reparamende muAmerica rinovhota kuti kwaumbwe komisheni yakazvimirira ichaferefeta kurwiswa kwemuzinda weCapitol Hill musi wandira 6 nevatsigiri vevaive mutungamiri wenyika iyi vaDonald Trump. Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rezveutano uye vari mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaKonstantino Chiwenga vakazivisa nezuro kuti utachiwana hwakatanga kuonekwa kuIndia hweB1617 hwave munyika zvichitevera kuwanikwa kwavakaitwa mune mumwe munhu kukwekwe uyo akabva kuIndia musi wa29 mwedzi wapera. Mugwaro ravakaburitsa vachivenga vakazivisa kuti zvichitevera kuwanikwa kweutachiwana hunotyisa uhwo munyika, vanhu vanobva kuIndia kana vanopfuura nemunyika iyi vachamanikidzwa kuiswa kwavo voga kana kuti kwarantini kwemazuva gumi vachizvibhadharira voga. Vakatiwo vanhu ava vachamanikidzwa kuvhenekwa kana vaine COVID-19 pavanosvika munyika zvisinei nekuti vane magwaro ekufambisa akadii, uye vachange vachipinda munyika vachibva kune dzimwe nyika vanosungirwa kuve nemagwaro anoratidza kuti vakavhenekwa COVID-19 pachishandiswa muchina wePRC pasina kudarika maawa 40 kubva pavatanga rwendo rwavo. Vanhu vaviri vekukwekwe vakadzoka munyika vachibva kuIndia vakawanikwa vaine chirwere cheCOVID-19, uye kanzuro yekwekwe yakatozivisa kuti mumwe waviri ava uyo aive muzvinabhizimusi akatoshaya musi wa12 mwedzi uno. India iri kutambudzwa neCOVID-19 izvo zvasiya vanhu vakawanda munyika iyi vafa uye vamwe vabatwa nechirwere ichi. Zimbabwe yave imwe yenyika pfumbamwe dzemuAfrica dzave neutachiwana hwekuIndia uhu. Studio 7 yakundikana kubata vachiwenga kana vomutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri kuti tinzwe zvizhinji. Asi vaimbo vegurukota rezveutano vari chiremba mukwekwe Dr. Henry Madzorera vanoti zvinotyisa kuti utachiwana uhwu hwakasvika mukwekwe uye kuti pakavai nekurasikirwa neupenyu.
Zvinongotyisa kuti utachiwana uhwu hwakasvika mukwekwe saizvozvo, ende zvinosiririsa tine urongo nokurasika kukaitika upenyu mudhara wedu wataisa zvikuru muno mukwekwe. Asi zvinoratidza kuti tatanyaya kurelaxawo senyika taita lowa gadhedu panyaya yeCOVID-19. Tinasa kuziva kuti kuIndia kuri kubhebha. Tinasa kuziva dzimwe nyika dzakaita sanaUK nedzimwe nyika vatovhara miganhu yavo kuti vanhu vari kubva kuIndia vasapindepinde vasina kuitwa kwarantini. Isu tatisati tazviita, takangomirira kuti titange tawana kesi nekushaika kwemunhu tisati tatora action. Asi ndinofara kuti izvo hurumende yazozviona zvavakodzera kuti kutorwe action panyaya iyi.
Tichiona kuti munhu iyeye anogona kunge akasanganawo nevamwe vanhu vakatowanda utachiwana husati hwaonekwawo, zvii zvamungataura panyaya yecontact tracing?
Ndonjodzi huru iripo iyoyi, nokuti pavakaita contact tracing tinoziva kuti vakapublisha kuti pana vanhu 8 or so vakawanikwa vari positive utachiwana humwe chete uhwo vanga vasangana nemushakafuyo. But handina shuwa kuti beyond ivo vakaitwa contact tracing immediate contact zemunhu akasvika pakazoita contact tracing here yevamwe vanhu ivavo 8 vane vavo vavanosangana navo ndopanenyaya hombe yekutizvo community transmission ndoichatigarisisa pasi kana tikasanyaya kuita community testing yakakwana itasongona guta rese nenyika yese yakubheba saka tokurudzira ipapo kuti ngavaite contact tracing kasimba beyond zvavakaita iti zvichitenderera around index case yedu
tichiona matanho aziviswawo kuti vanobva kunze vachange vachizogariswa kwavega kwarantini vachizvibhadharira nezvimwe zvakadaro matanho amunoona here angaita kuti avharire kunze denda irori kana utachiwanawo
ridanho rakaoma zvikuru tinonzwirasisa bacho vari kuuya nokuti makosi acho anogona kunge akati kwirei asi hapana zvokuita nokuti kuti tikontene nedenda iri tofanira kutoona kuti vanhu vauya vanogara mukwarantini mazuva akatariwa ivai vachitestiwa vozorelisiwa taane shuwa yekuti havana utachiona tikasayero chinopararira chechipiri ndechekuti danho iri richaisisa kuti vanhu vasangouye nhando nhando kubva kuindia vachipiwa kuno achatanga afunga kuti ndiri kufambirei torejisa nhamba yevanhu vanouya kuuya vari siriasi vanotori nezvo zviri siriasi zvavanoda kuzoita kuzimbabwe chete
avo vanga vari vaimbove gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vari parunhare mukwekwe nestudio 7 zvichakadaro bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu gumi nevanomwe vakawanikwa vaine chirwere checovid-19 uyewo hapana munhu akafa nechirwere ichi izvo zvakasiya huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi hwasvika pazviuru makumi matatu nezvisere zvine mazana matanhatu negumi nevaviri kana kuti 38612 huwandu hwevanhu vafa hwakaramba huri pachiuru chimwe chete nemazana mashanu ane makumi masere nevatatu kana kuti 1583 bazi iri rakatiwo kusvika nezuro vanhu zviuru mazana matanhatu nezvishanu nemazana mashanu nemakumi mashanu nevatanhatu kana kuti 605,556 vabayiwa nhomba yekudzivirira covid-19 nyika yose vatongi vedare reconstitutional court vashanu vakadomwa nemutungamiri wenyika vaemarson munangagwa nezuro vari kutarisirwa nhasi kutoreswa mhiko nevakafanobata chigaro chemutongi mukuru wematare justice elizabeth gwaunza vatongi ava vanoti justice paddington garwe justice rita makarau justice n mary gora justice ben shachwayo najustice bharat patel vashanu ava vanga vachishanda havo sevatongi vedare iri vakangobata zvigaro uye vari pakati pevatongi gumi nevaviri vakanga vabvunzurudzwa paruzhinji muna gunyana gore rapera pane vaida mabasa aya mukuziya nezvenyaya iyi blessing zulu westudio 7 abata gweta uye vari nhengo yezano pf vakamirirawo vamunangagwa panyaya yekupikisa kwakaita mdc alliance zvakabuda musarudzo dza2018 vatinomuda ishe chinyoka
chinhu chakanaka nokuti kana makatarisa zviri kuitika mazuva ano nyika yose vanhu vari kungotaura nyaya zveconstitution kune vanhu vakawanda vamwe vasina kumbopindavo mumukova wezvikoro zvemitemo vamwe vakazivira constitutional law dzavo mukuona pamatv nevamwe vakaihwavo ichitaugwa kumabhawa vanenge vane pfungwa yavanayo kuti constitution inoti zvakati inotaura zvakati kune pfungwa dzakawanda dzinenge dzichitsanangura zvinhu zvinenge zvichitaugwa muconstitution pfungwa idzi dzisingawirirani saka zvakakosha kuti nyika dzose dziite vatongi vakangomirira kutsanangura zvinotaugwa nebumbiro romutemo rinonzi constitution izvozvo zvinotibetsera kuti vanhu vaite iyainoyi pachirungu specialized knowledge saka kuiswa kwaitwa majaji kutanga kwavatanga kuitwa vachawanda nokuti constitution inoti vanofanira kuti wandei vachawanda kunoreva kuti izvo tatanga basa rokutsvaka vatongi vakangomirira kuita basa iroro
zvinoreveiwo kuvatongi ava
zvinova pavo nguva kuti pavanenge vachiverenga mabhuku avo vachiwedzera njere dzavo vanenge vachingoshandira mudivi romutemo iroro rakangonanga nemaconstitution chete havachapoti vachitora dzimwe nyaya dzevanorambana dzevanonetserana vana dzevanotorerana zvinhu dzevanobirana mota dzevanouraya vanhu zvinobva zvinokonzera kuti kazhinji kazhinji munhungoshiverenga zvinhu zvakati wandisei so nyika dzose zvakadzinakira kuti dzive nemajaji vakangomirira chete nyaya dzezve constitution. Saka chinhu chakanaka kuti tatanga.
Izvi zviri mubumbiro remitemo here vachinyoka?
Zviri muconstitution zvazvakatonyogwa kudhara kuti zvinofanira kuitika rini. Zvino ndosaka kwakaitwa mainterview gore rapera negore rino vakamirira izvozvo kuti process iyoyo idini ibude. Hazvinei nechokuitika nezviri kuitika mazuva ano, chinhu chagara chichifanira kuitika, chinhu chaitika nokuti nguva yacho yanga yakwana. Semanyore gwa zvanga zvakaitwa muconstitution yedu yomuna 2013.
Gweta uye vari nhengo yeZANU PF vakamirira vamunangagwa panyaya yekupikisa kwakaita MDC Alliance zvakabuda musarudzo dza 2018 vatinomuda Shechinyoka vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Kokusarudzwa kwevatongi ava kungabatsira here kugadzirisa nyaya yanetsa munyika yekuti ndiani achatonga nyaya yemutongi mukuru weMatare vaLukumalava vakamanikidzwa kusiya basa nedare repamusoro mushure mekuvandudzwa kwebumbiro remutemo kwakanzi kwainge kusiri pamutemo nedare repamusoro reHigh Court. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing abata vaimbo vachipanga mazano chemutungamiri wehurumende Mushakabvu Morgan Changirai vari gweta Dr. Alex Magaisa.
Ndaona kuti pasarudzwa vatongi vashanu vanzi vachange varivo vatongi vekuconstitutional court. Ndoda kuti nditi ndivo vagara varipo vanga vari acting judges of the constitutional court kubva gore rakapera. Saka ndivo vanzi vakunoita ma constitutional court judges zvepamutemo. Ndineka kututsumwa mbichana kuti zvaitwa sei asi haisiyo nyaya iripo. Nyaya iripo iko zvino ndeyekuti zvine mutsauko here, zvinochinja here nyaya yarataura yekuti pakasungwa mbira dzakodo apo. Hazvina chazvinochinja.
Ko sei muchiti hapana zvazvinochinja tichitarisa nyaya yanetsa yemutongi mukuru weMatare vaLukumalava vakanziwo ngavaende pamuchira ndigere nedare repamusoro reHigh Court asi hurumende ichipikisa mutongo iwoyo?
Zvaitika izvi zvakangofanana nokuti kana uine mombe yako pfumbu wotora pendi woipenda woti yava nhema, inongoramba iri mombe imwe chete iyoyo, hazvichinje chunhu. Majaji iwaya ndo majaji ari munyaya iri kutaurwa yatanga achitaura iyai.
Tichitarisayo nyaya yakaturwa kuMatare, dai vatongi ava vanga vasingawirirani nekuti vabatanidzwe navaMalaba vaifanira kuita sei chaizvo vaMagaisa?
Dai majaji iwaya ndakanyora afidavit dzekuti aiwa isi hatimo munyaya umu, nyaya yavanga dai akatongori majaji iwayo ekuHigh Court akataura iwo kuti aiwa ava vafanira kunge varimo kana kuti vakati aiwa ngavarambe varimo, asi havana kupindura. Saka vakaramba vakazvisunga mbira dzakondo, vakaramba vasina kuzvichenura.
Saka kana tichitarisa nyaya yavaMalaba pakutoda vatongi vacho,
saka hazvina hazvo chazvinonyanya kuchinja. Dai kwakuri kutoti pamwe mamwe majaji manyowana asimo munyaya iyi aiiswa ipapa, pamwe tingadai tichikutaura imwe nyaya, asi majaji iwaya hapana chazvinochinja. Sekureva kwandaita, mombe kana yanga iri pfumbu kana yava nhema, imwe chete mombe yacho, saka hazvina chazvinochinja.
Nyanzvi mune zvemutemo Dr. Alex Magaisa vari parunare kuBritain naBlessing Zulu Studio 7. Tarisa zviri mune mamwe mapepa nhau. Bepa nhau repadande mutande Red News Hawks rine musoro wenhau unoti Zimbabwe ndeimwe yenyika 15 dzakavhota dzichiramba chisungo cheUnited Nations chinoda kumisa nyaya dzekupondwa kwevanhu cheResponsibility to Protect and the Prevention of Genocide, War Crimes, Ethnic Cleansing and Crimes Against Humanity. Bepanhau reDaily News rine musoro wenhau unoti Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yave kuita gadziriro yesarudzo dza 2023. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare repamu soro soro mu Brazil, raka pamvuma nechitatu kuti gurukota rezvizviwa nikwa, vare Ricardo Salles nenengo dzebazi ravo, vaferefetwe pafungidziro yekuti vane chikwata chiri kutengesa mapuranga zviri kunze kwemutemo kuAmerica neEurope. Vanhu vari kubva kune dzimwe nyika nechitatu vakaramba vachipinda muSeuta, kanyika kari pasi peSpain kari kumaodzanyemba kweAfrica, mushure mekunge zviuru zvevanhu zvembuka zvichibva muMorocco mumazuva maviri adarika. Yeve nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Wakona zvisingaiti ashu wakataura moyo kosi tinotumira mavoice note yedu anongoverengwa ozvitotewa uko hamene kuti varume vacho ndivo vanogona here kutaura zvinodiwa kustudio 7 kwacho kunyanzi ivo varume unowana kuti varume vanoitiwa 10 vakadzi vanongogona kuitiwa umwe anobudisiwa achitaura imu munefevha ndakambokuudzai futi kuti munefevha makarerekera kuvarume daivo vana blessing zvipi vanga vachiiverengavo nhau kana kuti varivo vari kumavoice note dai pamwe achitibudisawo isu vakadzi bhikozi zvanyanya izvi haiwa musikana watigonera shuwo tanga tongoteerera hediro varume vachitaura tatichagodi takaita mavoice note yedu akawandisa kana kubuda kana Studio 7 makadini vashamarari vedu veStudio 7 tinokutenda nenhau dzamunotipa tinotenda kuti vana Johana Mamombe naSisiya vakabuda mutrongo tinoti kuvanhuvose veMDC zvenyu muri mumatrongo makambosungwa makaitiwa sei makashungurudziwa musadzokera sure vana Johana Mamombe atiitei forward tichakupenzerai handepei nekugura simbago kuti isununguke ndimwe maoveteran acho inini vana Johani Sisiliya naMisai vana Jobsikala nevamwe vatisina kuonana mazita musatsamwa vose vari mutrongo nekuda kwezvematongerwo enyika vari veMDC Alliance ndinoti ndimwe maoveteran acho tinokuomberai maoko murimo muparlamendi murimo 2023
ndoda kumbotutsira zvenzvi pabhiriji rekazungula iro kuti vamugabe vakaramba kubatana nevamwe nhasi vamunanga vava kuti aiwa vaitibatane handii munoona ndo dambudziko riri muzano kuti kana hanzi purezidendi haapikiswi zvongonzi zviri izvo vana vachoma vabhururu wedu vanga ariko neuyauya uri kwamurimi vestudio 7 uku wamauti dhokuta amene kuti ndidhokuta chaiye here kana kuti ndidhokuta wokumirira zano vanga varipo vakadiniwo kuti vati vapurezidendi ngatibatanei pamwe kuitira kuti tigozoshandidzana tiri vanhu vamwe chete havana pakatoramba mugabe iko rorongoti wakafa plus nyange time yanga aripo abuda panyigaro ka vose vakazoti ari wrong asi vose vaiti ari right vanhu vachitotaurwa kunzi aiwa vamugabe vakura saka tinoenda kupi hakuna kwatinoenda
dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika tinokurudzirawo zvakare kuti madzimai akawanda anga achipindawo muchirongwa ichi muchitumirawo zvamunofunga
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Dare reparamende yepasi muAmerica ravhota mamba kwedza richipasisa kuti paumbwe commission yakazvimirira ichaferefeta kurwiswa kwemuzinda weCapitol Hill musi wandira 6 gore rino. Apo mhomho yevatsigiri vevaive mutungamiri wenyika vaDonald Trump yakaedza kudzivisa kupasiswa kwezvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika yakaitwa muna mbudzi gore rapera. Zvakabuda musarudzo zvairatidza kuti vaTrump vakakundwa navaJoe Biden. Nengo dzebato reDemocratic Party dzinosvika mazana maviri negumi nenomwe dzichitsigirwa nenengo makumi matatu neshanu dzebato rinopikisa reRepublican Party dzavhota dzichitsigira urongwa uhu kuchitiwo nengo zana nemakumi manomwe neshanu dzichiramba kutambira. Asi urongwa uhu unogona kutatarika mudare reSenate umo mukokeri wenengo dzeRepublican Party vaMitch McConnell vakatozivisa nezuro kuti vanopikisana nepfungwa yekuumba commission. Kuti urongwa hwoupfuure muSenate panofanirwa kuita nhengo gumi dzebato reRepublican Party dzinovhota dzichibatana nenhengo dzebato riri kutonga reDemocratic Party. Pari zvino mudare umu mune nhengo dzeDemocratic Party makumi mana nesere, nhengo dzeRepublican Party makumi mashanu pamwe nembiri dzakazvimirira idzo dzinovhota dzichitsigira nhengo dzeDemocratic Party. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, tabata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica vatawanda Svoshe Dzokora kuti tinzwe pfungwa dzavo.
Aiwa, isu sevana veZimbabwe totodzidza chaizvo pane zviri kuitika kuParliament yeAmerica. Ndokunonzi kukura mupolitics kuri kuitwa ikoko. Vanhu hatifanira kungoti ini ndiri wekangana, chirongana akanganisa. Ndongoramba tisingotera kwaari, tisingomuvhotera. Vanhu vemuAmerica vari kuyatsoratidza kuti vanofunga vari muchirungu inonzi outside the box. Havangoteerere chete. Ende ndotarisira kuti ndozvinofanira kunge zvichiitwa kunyika dzese nevanhu vese kuti kana munhu aita chinhu chakaipa, chakaipa. Saka zvakaitika kuCapitol Hill panguva iya zvakakanganisa nyika yese yeAmerica, zvikakanganisa even world yese.
Asi zvinosiya papi nhengo dzebato reRepublican Party makumi matatu neshanu dzavhota dzichibatana neveDemocratic Party.
MaRepublicans avhota 35-5 vachiti zvakaipa. Vari kutonyatsogona chaizvo nekuti tese takazviona kuti zvakaitika paya zvakakonzereswa navaTrump nekutaura kwavo. Asi vana vari kutaura kuti chero Trump aive mutungamiriri wedu tichimufarira asi akakanganisa. Saka isu hatingarambe tichingokorokotedza munhu anenge akanganisa. Saka zvavari kuita izvi chidzidzo kune vanhu vose, kune nyika yese, kune pasi rose, zvikuru sei isu vekuZimbabwe. Tinongoramba tichingoteera munhu, tichingoteera munhu ari kuondonga nyika, ari kupunza nyika nekuti mutungamiriri wedu. Ndotarisira kuti tichadzidza zvakawanda pane zviri kuitwa nevanhu vemuAmerica.
Tinoona kuti bhiri iro rinofanira kuzoenda kudare reSenate kwatinonzwa mukuru wevanopikisa ikoko vemaRepublicans vaMitch McConnell vakatozivisa kuti vachapikisa bhiri iroro. Munozoona here richipasiswa kuSenate?
Ini ndiri kuona richibudirira sezvangoitika nhasi kuti vekuHouse 35 vacho vataura kuti vanomira nechokwadi, vanomira nevana veAmerica, vanomira nepumbiro remutemo weAmerica. Ndiri kuona kuti zvakadaro zvinogona kuitika kuSenate ikoko chaiko, kuti kuchaita vamwewo vanotaura kuti isu tina kumira neruzhinji rweAmerica, tina kumira nevanhu vanoda kuita zvinhu pamutemo. Zvakaitika kuCapitol Hill zvanga zvisiri pamutemo. Hakuna munhu anoda kuzviona zvichiitika zvakare muAmerica. Ende zvinosanganisirawo vacho vari kuSenate ikoko. Saka ndiri kuona kunge kuchaitika zvimwe zvisiri kufungirwa nemaRepublicans. Kana ivo vaMcConnell kana Trump vachatoshamisika kuti chii chiri kuitika chaizvo, vaona vanhu vekuSenate vavo vachivhota against zvinenge zvataurwa nemukuru wavo vaMitch McConnell.
Havanga vari chizvarwa cheZimbabwe vatawanda Svoshe Dzokora vari parunhare kuNorth Dakota muno muAmerica neStudio 7. Munhau dzemitambo. Mitambo yenhabvu iri kutanga mukupera kwesvondo nemakwikwi echibuku Super Cup achange achitambirwa munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
kubva kwaMutare kusvika kuBulawayo tichidarika nemuHarare nezvishavane zvikwata gumi nezvisere zvichange zvichirwira mukombe wechibuku Super Cup uyo une mari inoita iyo zviuru mazana matatu nemakumi manomwe nezvishanu emadhora ekuAmerica kana kuti $375,000. Mutevere wemutambo wenhabvu vaBrighton Munyuki vanoti vanonokerwa nemitambo yenhabvu iyo yakapedzisirwa kuitwa muna 2019.
Vakomana vakomana, tisanonokerwa nemitambo isu. Tada kutoti dai zvatoita as soon as possible kuti tiwanise kunakirwa nemitambo, nekuti magemu aya tatagarisa tisazive kunakidzwa nemunhabvu.
Mutambi akambotambira maWarriors, Highlanders, Dynamos neCapes United Stuart Murisa anoti ari kufara kuti mitambo yadzoka kwave nenguva yakati kuti vakagara kumba. Mumwe mutsigiri wenhabvu vaPeter Tashaya vanoti nekutengwa kwakaitwa vatambi nezvikwata makundano emwaka uno anenge akaoma zvikuru.
Garebhu rineri ndoona zvangu kuti richange rakati simbei pakuti Dynamos yakabhuilda ona timu nadolo kufuranja zvati yangesina mavanhu vaigovesa yaita bhizi nemadraws kuita seHarare City yakatora part of my experience players from Capes United. Ukatarisa Ngezi Platinum yakwanisa kusinecha madhirivha mukamba ikakwanisa kutora magoalkeepers from AFC Platinum imean. Saka ndikuona kunge kuchange kune makwikwi paligi ino yegore rinei.
Muteveri weCapes United vaPhilip Regede vanoti mitambo iyi inokwanisa kusangana nedambudziko nemhaka yedzinhandare idzo dzisina kugadziriswa zvakanaka panguva yeCOVID-19.
Bhora munomu riri kutanga zvaro, asi ndikuona kunge pachada kuita kakuda kuti netsembichana because kada kutarisa nyaya yemagrounds edu zvinhu zvacho zvese hazvati zvanyatsokuti zvarongeka zvokuti tinganyatsokuti tingaprepare kuti tingatikwanisa kutamba bhora plus nenyaya yeCOVID-19 kuti ndo imwe nyaya iri kucontributa futi. Hatina kana mahotels ekuti vanhu vagare ikoko vachidi vachitamba magames avo and the like. Pachada kuti pachaita kuti macomplications azvada kuti ipapa.
Asi varegede vanoti zvinhu zvikafamba nemazvo chikwata chavo chemakepekepe ndicho chichatora mukombe wechibuku Super Cup pamwe newe league.
Well, izvozvo seCapes kangunguruva chete gore rino hatirisi kumira because mapreparations dzakatotanga kudhara togadzira zvokuti hatina zvokuti tingambotya kana kuti.
Pakapedzera kutambwa nhabvu munyika, FC Platinum ndiyo yakatora mukombe weleague, Highlanders ikatora mukombe wechibuku Super Cup. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariasi.
Yapera rikaiti mbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Gurukota rezveutano uye vari mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaKonstantino Chiwenga vanozivisa kuti utachiwana hwekuIndia hweB1617 wave munyika. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu gumi nevanomwe vakawanikwa vaine chirwere cheCOVID-19 uyewo hapana munhu akafa nechirwere ichi. Vatongi vedare reConstitutional Court vashanu vakadongwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezuro votarisirwa nhasi kutoreswa mhiko nevakafanobata chigaro chemutongi mukuru weMatare Justice Elizabeth Gwaunza. Dare reparamende muAmerica rinovhota richipasisa kuti paumbwe komisheni ichaferefeta kurwiswa kwemuzinda weCapitol Hill musi wa6 Ndira nevatsigiri vevaive mutungamiri wenyika iyi vaDonald Trump. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manhero anhasi apo tichida kupai dzimwe nhau. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio7@voanews.com. munokwanisa kunzwa nawo dzedu pa www.voashona.com. Anokuoneka ine mufaro ndine Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti moswera zvakanaka vateereri.